Naneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura atiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo gumiguru 8 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Inini muri weZimbabwe ndiri kuti mutambirwe zinyawo. 2018 ndo chete nguva yatinayo tikwanise kuchinja direction yenyika. So chokutanga chinodiwa apa chekuti munhu wese wese azvibvunze ndakaregister. Kande ziri kunyanya kurudzira vechidiki kuti please ngatiendei tinoregister. Kubeta kuno register kana wozovota oza kuri kuvotera wakaunanga pano.
Mutungamiri webato reMDC vamogenshangirai vanokurudzira veruzhinji kuti vaende kunonyoresa kuvota kuitira kuti vazokwanisa kushandura mamiriro ezvinhu mugore ra 2018. Mumiriri wechikanga danga mvura mudare reparamende vaisawo mupfumi veZANU PF vanoti vari kukurudzirawo vanhu vemudunhu ravo zvisinei nekuti ndevebato ripi rezvematongerwo enyika kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuchirongwa chichaparurwa nemusi wechipiri. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naPrasidis Jeremiah weStudio 7 naPastor Peter Tembo vekereke Christ Celebration Center Ministries ava vari muNew Jersey muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMDC vamogenshangirai vanoti gore ra 2018 ndiyo chete nguva yekuti mhuri yeZimbabwe ikwanise kushandura zvinhu munyika kana chete munhu wese akanyorisa kuti azokwanisa kuvhota. Vachitaura neStudio 7 vari muJohannesburg kuSouth Africa, vatsvangirai vanoti munhu wese anofanirwa kuzvibvunza kuti akanyorisa kuvhota here uye vanokurudzirawo zvikuru vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chiri kuparurwa nyika yose nemusi wechipiri. Ngatinzwei hurukuro yakaitwa navatsvangirai naBlessing Zulu weStudio 7.
Inini muri weZimbabwe ndiri kuti mutambirwe zinyawo. 2018 ndo chete nguva yatinayo kuti tikwanise kuchinja direction yenyika. So chokutanga chinodiwa apa ndechekuti munhu wese wese azvibvunze ndakaregister. And ndiri kunyanya kurudzira vechidiki kuti please ngatiendei tinoregister. It's better kunoregister kana wozovota oza kuti uri kuvhotera wakaunanga pako. But chandiri kukurudzira ndechekuti munhu wese ngaaende anoregister. Ndozvo zvichaita kuti chii vanhu vazive kuti vari kuita chii. Hatingangorambi tichingochema tichingochema. Ngatiendei tinoita zvatinokwanisa kuita isusu. Especially nyaya yekuregister
vechidiki sekutaura kwamaita pane dambudziko ipapa rekuti vamwe vanoti ko ndingaenda hangu kunonyoreserei kuvhota sarudzo dzacho dzinombobirirwa hapana zvinhu zvinochinja. Mungade kuvapa shoko ripi?
Hapana zvokuti hazi panobirirwa iwe usati wabirirwa. Isusu semusangano navamwewo I think pane malessons atadzidza for all these years kuti ZANU iri determined to rig, but we are also determined to make sure kuti this time around we have shortchanged them. So vanhu vangangotangi kuti ZANU inobira pasina chavaita. Tinotoda kutoti vanhu vaende vakawanda ndo kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. So vechidiki ndingangovati aiwa musaramwira munda kumakudo, endai munoregister. Nokuti zvatiri kuita izvi ndezvavo, ndezvevana vadiki izvi, zvokuti future yamangwana, mangwana inenge yakamira sei. Ibasa ravo ivo sevechidiki kumeka shuwa kuti vadi vaenda kunoregister, because vakasadaro vanoita sevanhu varongoramwa pasina chimwe chinhu chinovabatsira. So ndirokurudzira kuti aiwa haikona yongoramwa. Endai muno register kana ma register toona kuti what is the next step.
Asi vanhu vese vakanyoresa sezvamuri kuda kuti vaite mune chivimbo here chekuti mubatanidzo wenyu we MDC Alliance unobudirira.
The MDC Alliance ndo chete platform yatinayo yokuumbaridza munhu wese because haisi MDC ndeye vanhu veZimbabwe. Kubatanidza kwatiri kuita convergence yatiri kuita it cuts across the heads of my political parties. Of course, kuri ma political parties akabatana mubatanidzwa. But tiri kuti isusu beyond political parties vanhu vemachechi, mastudents, mavendors, unhu wese ngaaite rally behind nyaya yealliance because kusaita behind the alliance what it means tinozva zvinongoreva ndezvongoti mune mati dzaanongaaidzokere zvayo manje hanizvo zvatiri kuda.
Saka munotarisira kuti muchange mapeta rini nhaurirano dzenyu dzemubatanidzwa wevatsvangirai?
Zvinhu zviri kuramba zvichitauriranwa. Tiri kutoda kutoti musi unounonono tatine workshop, tatine retreat yemapolitical parties akabatana tichionesana kuti ava vanosimbisa papi, ava vanosimbisa papi. So tichada kuti isusu patikasangana pandodzokapo tichinyatsotora kubatanidza even further mega sure kuti chii taita concretize basa pandodzo chimwe chete chiripo pane chimwe chii either vanhu vanoda kusupporta ZANU-PF oro vanoda kusupporta an alliance of all opposition parties.
Imwe nyaya yanga iri yekuti anenge achitungamira bato pari zvino ndiani, panga pachimbodzi pazoita kusawirirana pakati pamaikupe vachamisana vamudzuri vanofanira kushanda vese seya?
Nai Zulu, zvingaita kuti zvinhu izvozvo zviitike izvozvo musangano wakarongeka ungaita nharo dzakadaro. Musangano uri very clear, une constitution and iwo anozvizia vamuri kutaura ivowo kuti anenge achifanira kuita acting ndiani.
Ndiani apa? Ndimaikupe?
Aiwa, but kondikada kuti nditaure kuti ndimaiani, ndiani, ndiani. Iwo anozviziva, ndakuudza kuti iwo vari vatatu vanozviziva kuti ndiani anofanira kunge achi act. And havafaniri kutomboudzwa, vanofanira kungoziva kuti it's automatic, it's lay in the constitution. Do we have to repeat things over and over again?
Mubvunzo yekupedzisira, vamwe vanga vachitiwo vari kusangana nematambudziko kuzeki, pane mutemo unoti vane vabereki vakaberekerwa kunze kana kuti vari kunzi maaliens vanokwanisa kuvhota, taakumbonzwa vachombo navamudede vachida kuramba kuti vanhu vavavhote. Munoona senyaya iyi?
Aiwa, ndo nyaya dzinofanira kugadziriswa ka. The constitution is very clear. Munhu wese anonzi Zimbabwean, whether akazvarwa, whether vabereki vake vakadi, as long as ari muZimbabwean ane right to vote. It's there in the constitution. So hapana nharo dzokuti ane kodzero ndiani, asina kodzero ndiani. Zviri kuita vana mudede naye vana chombo vachikuda kutiraya kuvhara vanhu vachinyatsoziva kuti zvavari kuita is unconstitutional. So handioni zviine dambudziko iroro and I'm quite sure kuti vari kutaurirana nenyaya dzokuti ndiani I'm sure we'll be able to sort out that.
Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vari parunhare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya yekunyoresa kuvhota, mumiriri wechikanga dangamvura mudare reparamende vaisawo mupfumi veZANU-PF vanoti vari kukurudzirawo vanhu vemudunhu ravo zvisinei nekuti ndevebato ripi rezvematongerwo enyika kuti vaende kunonyoresa kuvhota muurongwa huchaparurwa nemusi wechipiri. Ngatinzwei hurukuro yatakaita navo.
Mabasa atiita mudangamvura chikanga ndeyekusimudzira vanhu izvozvi kuti vaende kunorejista. Sezvo muri kuziva kuti registration yekuvhota yaakutanga panyowani, saka munhu wese ane kodzero yekuvhota nekuti vaende vanopuwa zvitupa zvinyowani kune vasina zvitupa vaya, kune vakarasa vapuhwe. Vanhu tichivaudza kuti vaakuzvipuwa zvitupa izvozvi pachena,
panyaya kunyoresa kuvota tinonzwa mumatunhu akawanda vanhu vari kunza vanenge vashoma vari kubuda vachienda kunonyoresa kuvota imi muri kuonawo sei mudunhu menyu
vanhu vari kufara kungotaura nyaya iyoyo vanhu vari kufara nyaya iyoyo asi kuti havasati vatanga zvavakuuya kumasenders takatarisa kuti vaende kumasenders pavanezenge pachivhoterwa ndiwo pavanezenge vachirejista vanhu kubuda kuita vanhu vari vashoma vachiri kuenda kwanzvimbo dzekwana mujiti ndiwo kwavachiri kutanga kufananyoresa izvozvi zvinenge zvinoremera vanhu nemabhasi peni zvimwe zvakadaro asi kana zvatanga kuti vakumatenders kumawodi muchaona mashura nezvirapiro
kumabasa amuri kuitawo akanangana nebudiriro
mabasa atiita mudanga mvura chikanga takatarisana nebudiriro takagadzira mabridge maviri mudanga mvura chikanga mabridge anga atirohwa nedutu remvura rakamboitika marodzi makawanda ezvinezvi ava netara mukapinda mudanga mvura munofunga kuti mapinda mutauni imwe ichangotanga kuvakwa zvikuisa tara nezvimwe zvakawanda vechidiki takavaisira wifi yavanoona yavanoshandisa 24/7 nezvimwe zvakawanda
mumiriri wechikanga danga mvura mudare reparamende vaisawo mupfumi vezano pf vari parunare kwamutare nestudio 7 imwe nyanzvi mune zveupfumi dr prosper chitambara vanoti kukwira kwekukosha kwemasheya pamusika wezimbabwe stock exchange kwakakonzerwa uko kwakaonekwa mwedzi wagunyana kwakakonzerwa kunyanya nekuda kwekuti vanhu vazhinji vari kuona kuti zviri nani kutenga masheya pamusika wezimbabwe stock exchange pane kuchengetera mari dzavo mumabhanga vachitambara vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vanoti kusagadzikana mune zveupfumi pamwe nezvakamboitika zvokuti vanhu vakamuka mari dzavo dzatsvairwa ndezvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti vanhu vade kutenga masheya izvo zvinotevera mashoko ekuti kukosha kwemasheya pazimbabwe stock exchange kwakakwira kubva pa$6.60 billion kuenda pa$11 billion muna gunyana nekuda kwevemakambani vemunyika nevanhuwo zvavo vari kutsvaga pekuturika mari dzavo vachitya kuti dzingamunywa nemuchenje weinflation ngatinzwe vachitambara vachitsanangura
zvinonyanyakonzera kudaro ndezvekuti vanhu vazhinji vari kuona kuti zviri nani kuti vange vachitenga masheya pamusika wezimbabwe stock exchange saka dhimandi yemasheya pazimbabwe stock exchange yakwira vanhu vakawanda vari kutiraya kuwana nzira dzekuchengetedza upfumi hwavo nadzo saka kutenga masheya ndeimwe dzimwe nzira iri kuitwa nevanhu vakawanda saka vanhu vakawanda vari kutenga masheya saka zviri kuita kuti performance yezimbabwe stock exchange inge ichikwirira even though economy yedu haisi kukwirira
tinoona kuti makambani mazhinji ari kunzi akawana mari iwaya ndo makambani zvakare ari kuchemwawo nawo nehurumende nenyaya dzekunzi mamwe acho haasi kuchengetedza mari kana kubhenga mari dzaanenge achiwana saka zvinozofamba sei
ichocho ichokwadi I think nyaya iri kuitika inyaya yeconfidence muekonomy kana muekonomy misina confidence vanhu vasiri confident nemapolisi ehurumende vasiri confident nekuti zvinhu zvichange zvakamira sei politically zvinogona kuita kuti mabusiness people even mahousehold ange asingabhengi mari zvinogona kuita kuti even mabusiness people asabhenge mari even muzimbabwe maindividuals asasiye mari dzavo muzimbabwe saka I think kusagadzikana kwezvinhu nenyaya yeconfidence ndo zviri kukonzeresa kuti even muekonomy tisakwanisa kunge tichiretaina cash
hurumende inonzi yakazivisa kuti iri kutora matano zvikuru munyaya dzemakambani nevanhu vasiri kubhenga mari mungaona zvinhu zvichichinja here nekudzikwa kwemutemo iwoyo kunomanikidza vanhu kuti vange vachibhenga mari dzavo
ndione zvinhu zvichichinja even zviri kuda kuitwa nehurumende zvekurambidza kutengeswa kwemari paparallel market hazvishandi zvinotoita kuti maactivity iyayaya atoramba achipinda muunderground economy
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vari parunare muharare nestudio 7 Makateerera kune penyura evanhu ye Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Zvinoto kuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Clarice Maduku vanotungamira sangano re-Platform for Youth Development. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7 mukoma Clarice.
Makasimba here mukoma Blessing kuti vateereri vedu makadizvei.
Aiwa tinotenda zvikuru. Mukoma Clarice, imi muri kuita zvirongwa zvekudzidzisa vanhu munharaunda yenyu kuchipinge uko nezvekunyoresa kuvhota. Mungatudzo kuti chirongwa chenyu chiri kufamba sei?
Ah, chirongwa chiri kufamba zvakanaka. Isusu sevechidiki tiri kuona kuti kana takutaura nenyaya dzesarudzo pana impact ingaitwa musarudzo kana vechidiki vasina zvavari kuita. Tikanzwa masarudzo dzakapera dzakangoitwa kubvira kare, vechidiki vashoma shoma vainyasa kuoneka vachiparticipata zviri active munyaya dzezvematongerwo enyika kunyanya pakuvhota. Saka isu vechidiki veplatform for youth development takazviisa mumaoko edu kuti gore rineri 2017 kusvika 2018 tichakwanisa kumobilizer netarget revanhu 200,000 manyika rende yese. Watanga vachawedzera pavoters roll, hatingati mafirst time voters. Saka ziri kuprogram dzedziri kufamba zvakanaka. Tiri kutangira kunyanya kumunoko vechidiki vachiri kupedza chikoro vatinenge vachi vari maform tagira kunyanya maform 5, form 6 ane makore 17 zvichienda mberi vari likely kuzovota gore rinouya, uyezve tikutageta vamwe vechidiki vakapedza chikoro vasati vari mabasa. Nekuti tinoziva kuti ndovane zvizhinji zvari kutsutsumwa zvingangovabatsira kana vachinge vavhota. Tiri kutageta zvevechidiki vanooneka mapolitical parties. Tinoziva kuti at least ndovari big active vane stake, nekuti ndovanenge vaine vatungamiriri vanenge vachiziva kuti taitikavhotera uyu neuyu. Saka nyangwe pari zvino tine zvirongwa zvakawanda zviri kutofamba maruzira zviri kuitika, zvatiri kuita at ward level, at polling station level. Saka zviri kushambira zvakanaka chaizvo.
Muri kutambirwa sei nevechidiki? Nekuti kazhinji katinoona kuti havasi kunyoresa uye musarudzo dzakawanda havapindi.
Patisita programu yedu ndo zvinhu zvatagara tichiziva kuti vechidiki vazhinji vanyatingati apasi. Pane nguva yakawanda vechidiki kazhinji pavanoita zvemazvesarudzo vanenge vachitarisira kuwana ingati change. Saka nenguva zhinji yanga ichiitika vechidiki vachimhanyira maelections vanenge vavhota vaya vanozoona kuti panopera maelections vavanenge vachida kuti dai vange vabudirira vanenge vasipo. Saka tiri kuzviziva kuti number one challenge yatinayo yakanyanya kukura ndekuti titoti vechidiki vacho vatofarira kunovhota. Challenge yechipiri yanga iri yekuti vazhinji vanenge vachiwanikwa mumapolitical parties vanenge vachizonzi tekuti tichage vatungamiriri kana kuita councillor kana kuita MP inenge ine vanhu vakuru kuru vaya vasiri youth friendly. Nekuti vechidiki vanenge vachinzi pamwe hamuna maresources, pamwe hamuna experience. Ano zvimwe zvanga vachikanganisa. Then chimwe chechitatu ndechekuti vechidiki vazhinji zvinhu zvavanoda kuti kana kampeni yaakuitwa zvinge zviripo zvatingati zviri pachirungu entertaining. Nekuti vechidiki vanenge vachidawo kujereche rinenge riri kakunakidza karinoita zvanga zvichishayikwa. Asi tokufamba patota sofa tinyange takatanga chirongwa ichi tangosarudza vechidiki vatinoshanda navo ataiti mavolunteers edu nevamwewo vataiisa paward level. Then ungangoda kuziva kuti last week apa takaita programu yatakadaidza mapolitical parties ese anowanikwa muchipinge vezanupf vanga vakamirirwa nevanzi vabusanga vanye. Then National People's Party yanga yakamirirwa nevanzi Thulani Thondlana. Then National Constituent Assembly yanga yakamirirwa nevanzi Sendara Sendlovu. Then MDCP yanga yakamirirwa nevanzi Mark Makwena. Tikaita pro yakanakisa chaizvo yatakana kunoona kunyange kupeta tichiita yakawanda izvi mapolitical parties kuchione zvimwe zvakawanda zvangada kudzidziswa. Saka takanasa kuona kuti muchirongwa chese chatiri kufamba ichi tine basa chairo rakawanda nekuti ruzivo rwu richirimo miganga yedu nezvebvr akawanda yatingati misinformation. Vanhu vanenge vachishishidzimba kuti pamwe registration process yebvr yakatopera kare, zvanopedza yakatopedza kuita registration kana kuti iyo bvr process yacho vari kutonyoregisa kuvhota vanenge vatovhota. Saka information iyoyo inotoratidza kuti sevechidiki sevepyd nemamwewo masangano akazvimirira vanosanganisa vatingati ndovane huremu munyaya dzezvemaelections like zesini iyavasi nevamwewo tine basa rakanyanya chaizvo nekuti vechidiki zvakawanda zvavasina ruzivo zvatingangoti vanoti maassumptions ekungoti aiwa hapana chiripo for us saka ndirikuti ndo basa chairo chairo ratinaro rekuti tikwanise kuisa chiedza nekuti rima rakawanda saka tichiramba tichienderera mberi neyatinoti voter education nepolitical education
saka musangano wamakaita uyu muchitaura nezvebvr wakaitirwa kupi uye mune urongwa hwekuenda kune dzimwe nzvimbo here
tingangoti ndo yanga iri program yedu yekutanga takauitira panonzi new chitete complex conference room pachechete nekugara nezvii tichishanda nemapartners atinoshanda navo vari kutisapotawo takautenderana nachirongwa chitaakuchiita kamwe chete pamwedzi
saka munoshanda sei nevakuru venharaunda
tinoshanda nemasabhuku edu atinoti mazimutape vanhu vari kunonyoresa kunana mutape kwavari kupihwa tsamba dzatingati maproof of residence uye dziri kushandwa zvakamaikazvo nemaheadmasters ari kunyora kubva kuzvikoro kupa proof of residence then ndine mafoms atiri kuti aya anonoshanda pacommissiona komishina kana vanhu vainovhota
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Clarice nekupinda muchirongwa chedu
hatoda kukutendai mukoma Blessing
manga makateerera kubva kuna mukoma Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth development aiwa hamwadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muina jonga kandemiri
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Peter Tembo vekereke yeChrist Celebration Center Ministries avari muNew Jersey muno muAmerica.
Gamishirai muchirongwa chedu apo tinotaura nezvechitendero mufundisi Tembo
ndinonzwa kufara zvikuru nekunipa mukana uno kuti tikurukure pamusoro pechitendero
ngatitangei nekutarisa upenyu hwenyu
inini ndakazvarirwa muzimbabwe tika so tachikuru changu ndiri kuzambia baba vangu vanobva kuzambia mai vangu vachibva kuzimbabwe saka ndochikonzero chandine rurimi rwakatirekerai kuzambia zvakare ndiri mutauri anogona kutaura zvakare shona zvakanyanyisa nekuti ndokwandakazvarirwa
ngatitarisei kuti makazodanwa namwari kuti mupinde muchifundisi papi chaipo muupenyu hwenyu
ndakadanwa namwari ndichinyatsoziva kuti mwari vakuda kuti ndichiita chifundisi ndanda kutoenda kuchikoro kucollege but ndakagamuchira jesu semuponesi wangu ndine about 16, 17 years old kubva ipapo ndakanga ndichiziva kuti mwari pane chavanoda kundiita ndisingaazonzwisisa kuti vada kundidii ndatifambe neupenyu ndakangonzwa ndichimboshandawo muchechi ndaimba ndichiitawo asha ndichiita drama ndaingoti chero ndaita kusvikira ndaziva kuti mwari pane chavanoda kuti ndinyatsoita maringe nenyaya yekushumira vamwe naizvozvo ndakaona chipo changu chekuparidza chaakufamba nemutoyo uyu ndikazwa mumwoyo mangu kuti mwari ndobasa vada ndiitirori
saka makatanga muchiri kuzimbabwe makazouya kuno kuamerica ngatitarisai kuti kuno kuamerica pakava nemutsauko wakadini kubva kushumira muri kuzimbabwe nekushumira muri kuno
tichisvika muno ndichibva kuzimbabwe tasvika muno ndakaona kuti muno muna marudzi akasiyana siyana zvikuru saka ndakakumbira mwari ndikati kana mwari murimi makandidana vhurai nzira yekuti ndiwane kundichiparidzira vanhu vemuno ivo mwari vacho havana kundinyadzisa vakaita zvishoma nezvishoma ndokundiratidza gwara asi ndakatanga ndapinda mubasa rangu randakafunda ndisati ndapinda muchifundisi reengineering ndikashanda for almost 6 months ndikazowana mukana wekushumira pakereke yandakashumira ndakapiwa evening service kazhinji munhu ava kutenderi kupa service yemangwanani nekuti ndokunenge wakazara vanhu asi ndakapiwa mukana weservisi yamanheru kubva ipapo ndakabva ndangoramba ndichipiwa mukana iwo wekushumira kusvikira ndanziwo tiri kudai pano mvudzi kuti muve part of kereke yataishumira iyoyo yakanga iri very diverse iri Assemblies of God
kushumira nechirungu apa muno muamerica makazosanganawo nevekuzimbabwe mukaitawo shumiro nerurimi rweshona
chokwadi fact chekutanga ndo vanhu vandakatanga navo nekuti unongochiziva kuti varimo vekwako saka takatanga iri prayer meeting taneshandawo tatangotorawo mari kubva mudzimwe mwe dzedu tichibhadharawo rent panzvimbo yataibhadhara muguta rino renew york city ndokutanga kuunganidza mazimbabwens iri prayer meeting mukufamba nenguva vanhu vakati one day doku wana mwongi madzimai waizungu waizina matika wanga wasina utunga mire mkutarino rei New York City. Madzimai wanaka wazivao mkupulikinza na mfundisi Shaka yu wanuwa ni mshumiri wei Salvation Army. Pati wanuwa waliba Radio 3 kuzimbabwe ndo tundera. Taka sanga na yu wanuwa wakandu za uti. Apani wangu wa Zimbabwe mfundisi. Asina wa mfundisi wa shumia. Madiku kutimubate nzi grupu na mina lupakuchi ni madzimai wao. Dogu zwaru wakaita New York Christian non-denominational church which is now registered. For, particularly for Zimbabwe, because no party can show.
Nguwa zili ndo za jikana zanga ya chanzi tindiri kuchitie ndeta zembele ni ugrukuru iye. Asa ninka kumbira kwa mure mfundisi kuchimuti pevye mwota na nguza resi roro to zongu peta shifonga chini.
Ini vese tunanti bata shukuru is Mark 11:24. Inoti yo ukanamata tenda kuti wagamuchira. Ini kana wagamuchira zwa wagamuchira zwa zato zako. Saka ndo tenda kuti muna mato ndo chinchukuru. Ende kana kuna mata za utulukuta wana mwari, anorarama, anonzwa, anoprovider zwe zwa wani mwishina zwe zwa wano shua zwa mkati na mwe wako. Saka Mark 11:24 ukaibata, unoza kuti kana wakuna mata, tenda mwari. Doksa na pesa pavai zidisa, kana pavai mwari pavai podza, ne kuita minana, hawai chikutenda kwako, toka kukonyesa. Sana kwa tenda kuti ukana mata nukutenda chesu. Usina shaka wanda shaka unu chaka uchizwa kuti. Mwari wa nilu na mata jimwari shiro kwa shu unu ndi kwanera. Mwari uya anu kuitira. Sana kwa uti mungu bata vesi loro. Pesi wa mnenge mwure ndo vesi. Mungu ndi bati sila nguwa nenguwa. Kuti mwari wedu ni mwari anu nzwa. Shaka ni mwari unu pindura.
Mwati pendira ni mna mata.
Zegaiti na mata. Baba mashita yenyu ni mkana uno. Ani azazi yangu. Plexidas, tino na matakuti mkana yoyo wa matipa wa jinji wa sabatarikana ni kutenda mamuri ni kuti magati alina nisha kano tenda mamuri munu mwisa zwa anoshuwa zwa mwe wake majita mwanaku mwana wama chino kupai mbili na kutenda kuti muu gare nesu nukusinga pili tino na matakuti zoseji mustara Jesu Kristu we Nazareta. Amen.
Amen. Atapatango shika kuma kumu, echirombo chenucha nasi. Tunuimba kuti mavani nguwa ya kanaka. Uye mfundis, tunutenda shukuru.
Natenda angu sisa, lakisida zumarangu ichirusha kanaka.
Manzwa urukuru ya kaitwa na Praxidus Jeremiah we Studio 7 na Pastor Peter Tembo vekereke Christ Celebration Center Ministries irimu New Jersey muno ma America. Saye kambo kanonzi nava yepwere yepwere kubva kuna tendai chimombe kachuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7 sezvo nguva yedu yapera rakaita tarisa musoro yenhau zvakare mutungamiri weMDC vamogen changirai vanokurudzira muri yeZimbabwe kuenda kunonyoresa kuvhota kuitira kuti izokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Izvi ndo zvimwe cheto zviri kuitwa nemiriri wechikanga danga mvura muparamende yevaisa mupfumi vebato rezano PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minisi zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina nditungamiri nkomo.